Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 16 ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vozobvako voenda kusouthern Africa, kune South Africa, vojamba Zimbabwe inenge isingatsikiki dei.
Gurukota reAmerica rezvemari amai Janet Yellen vanoshanyira South Africa neZambia asi vachisiya Zimbabwe.
Uye zvekare hapana ari kutoziva, hapana ataona muridhivemba, pari kungoonekwa mabhiridha vari kuvaka chete.
Vagari vechitungwiza vari kugununʼuna pamusoro peimba yavanoti iri kuvakwa munzira uye pamusoro pemapombi esewage, izvo vanoti zviri kukonzera tsvina kupinda mune dzimwe dzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari kana kuti Treasury Secretary amai Janet Yellen vari kushanyira nyika nhatu muAfrica kutanga pakupera kwesvendo rino. Amai Yellen vachatanga kusvika muSenegal vagozoenda kunyika mbiri dzekuchamhembe kweAfrica, Zambia neSouth Africa. Musi wa23 ndira vachasangana nemutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema vagonanga kuSouth Africa, uko vachanosanganazve nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa musi wa24 ndira. Tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDefry University kuti vatiudze zvizhinji uye kuti sei Zimbabwe yasiyiwa murwendo rwaamai Yellen urwu.
Vari kufambira nyaya dzakakura chaizvo sokuziva kwedu ndisa chikwama wenyika yeAmerica yakapa nyika dzokuAfrica mabhiriyoni akawanda pamusangano wavakuru veAfrica vakadaidzwa uno kuna vaBiden. Saka sachikwama veAmerica vaakuchienda kuAfrica nezvirongwa zvaPresident Biden zvokuchinoyatsokusimbisa ukama hwemari, nokuti ukama hwenyika hunozadziswa nemari. Saka vane zvirongwa zviriko zvokuinda kunosimbisa nyaya dzokutengeserana, nyaya dzokuvandudza ufumi hwenyika dzomuAfrica. Ndo saka vachinotanga nomuSenegal, nokuti president weSenegal, President Sao, ndo vakabata chigaro cheAfrican Union. Vozobvako voenda kusouthern Africa, kune South Africa, vojamba Zimbabwe inenge isingatsikiki dei nenyaya dzamasanctions aripo, kana nezvimwe voenda kuZambia vachinonge vachinanganazve nenyaya dzokuvandudza kurimwa kwembesa dzinonyanyobata mazuva ano etisinganatsokuziva kuti kuchanaya here kana kuti hakuna here mazuva ano kuchinja kwokunze. Saka vari kutevera tingatisu kunovona voga zvirongwa zvomuAfrica pamwe chete netimu yavo vanenge vachionesavo nyika idzi dzomuAfrica idzi kuti apa ndo patoona patoda kuti muvandudze, apa ndo petinga kubetserai, apa imi munodawo kuti kubatsirei papi.
Vachabva muZambia kana muSouth Africa vonenyeredza Zimbabwe. Matara kuti pane nyaya yezvirango ndoende kukonzera izvi. Zvasingavi zvarirani here kuti dene amai Yellen vasvikano muZimbabwe kuratidza kuti hapana chavari kuita chakaipa, asi kukurudzira Zimbabwe kuti ipinde mugwara ravanotarisira?
Dai kuri kuti vaipinda nomuZimbabwe zvinenge zvapa meseji yakashata chaizvo kuti munogoinda kunyika muno ya munorovera chitango zvoufumise izvi kare Zimbabwe inonzi aiwa ngaiva ndudze maitira ayo akafanana nokurovana kunoita vanhu taakuenda kumaelection tichiona zvataiona pamanews pamavhidhiyo apa saka kuti vaielen vange vachipfuura nomuzimbabwe zvinobva zvaibva zvazopa Zimbabwe manyukunyuko okuti ayo handiti munoona tinotovhizitirwavo nenyika dzakaita seamerica
kunyeveredzwa kwaitwa Zimbabwe uku kune zvakunoreva here kuhurumende yeZimbabwe Zimbabwe ingafunga chinyi pamusoro pezvaitika izvi
chirango icho chichi chokusashanyira Zimbabwe vachipfuura napamusoro pezimbabwe vachiinda kuzambia vachibva kusouth africa kutorova Zimbabwe masoro kuti kana mukasagadzirisa zvirongwa zvinokosha vanhu vanokosha vanomiririra mukuru mukuru wenyika yeamerica havavuyi nokuti kuuya kwavashanyi munyika kana vanhu vakuru vakaita se kunobva kwakutidzira kuuya kwavashanyi vose muzimbabwe tourism yei kupinda kwavanhu vokunze kwenyika munyika kunounza mari kuchitozovandudza ufumi hwenyika saka chirango icho chii chokusavhizitirwa ichi chinenge meseji huru zvikuru kuti gadzirisai maitiro enyu atakakuudzai takuudzai zvekare tibvise zvirango izvi tigokwanisavo kuuyavo tichitaura navatungamiriri venyu taura navanhu kuona nhamo dzamina
Professor Masoja, tiri kuonawo kuti amai Helen vari kuenda kuAfrica panguva imwe chete gurukota rechina rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika richiendavo kuAfrica munoona sekuti itsoro iri kutambwa here kana kuti zvinongova zvinhu zvakararama zvakangororama hazvo zvese
tinoona sekuti apa maindiro anoita amai Helen anga asina hawo nokuti vechina vaienda here nokuti tinoona isu kuti maindiro echina aya agara ndiwo maitiro avo kwamakore 30 vachingoenda kana unenge asarudzwa kuita minister weforeign affairs kuchina unototanga chete nokuenda kunyika yokuAfrica kwamakore makumi matatu apfuura ndiwo nhoroondo yacho zvekare mukuru weforeign minister wechina uchaenda kuethiopia gabon angola benin neegypt ava amai Helen kusati kwama weamerica vanoenda kusenegal zambia nesouth africa asi vateereri ndoda kuti munatsokuona kuti vanouya ava vanouya vakabata chii amai Helen ndosati kwama vanouya ivo vakabata 13.5 billion imwe yemari yakapromiswa na President Biden pakauya vatungamiriri veAfrica vuno kuAmerica vunoku ko tikazotarisa isu kuti foreign minister wechina unouya akabata chii atina kunge tambonzwa zvaanouya akabata unouya akabata maboko asina chaanenge anacho saka unorudo ndiani panyika mbiridzi unouya ane zvipo nezvirongwa zvokuvandudza ufumi nounouya asina chaakabata achida kuzongovona pamwe nokutora zvomunyika asingatitauriri kuti chii chaanosiya
muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende vagari vechitungwiza vanoti havasi kufara nekuvakwa kweimwe imba pakati pemugwagwa unoshandiswa nevana vechikoro vazhinji uye vachiti imba iyi iri kuvakwa pamusoro pemapombi anotakura tsvina kana kuti sewage izvo vanoti zviri kukonzera kuti tsvina ipinde mune dzimwe dzimba mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vanoti vaedza kazhinji kutaura nemakanzura nevakuru veguta iri asi hapana chiri kufamba vachiti sangano ravo raendesa nyaya iyi kumagweta imba iyi inonzi yavhara nzira inoshandiswa nevana vechikoro vanoenda kutamuka fungisai farai neseke one high school tabata muzvare Alice Kuvea kuti tinzwe zvizhinji
chiri kuitika ndechekuti pane imba yakavakwa padrain kuunit enoku saka yakavhariridza road ende rodi inoshandiswa nevana vechikoro zvinoreva kuti vanhu vaakuita sei, vana vaakutenderera. 2, muchitungu iza tine poor drainage system yakakonzera kuti tizove nemafloods, kuti nemafloods last year pakazopinda mvura mudzimba dzikapwanya majurahoro dzikapwanya pekuenda, nekuti dzimba chaidzo pekufamba mvura pekufamba nayo hatina madrainage. Dzimba dzakaita seimba iyo iri kutaurwa dziri kuvakirwa pamusoro pemadrain, zvinova maillegal parceling of land iri kuitika kunoko. Saka kana zvadaro imba yavakirwa pamusoro pedrain, sweji haisi kufamba, sweji ndosaka dziri kudzokera mudzimba. Tine dambudziko resweji, mvura ikanaya chainenge isina kwekuenda ndosaka muchizoona ichizopinda mudzimba because hatina drainage system.
Imimi sechitungwiza Residence Trust, chii chamuri kuita pamusoro penyaya iyi?
Sechitres tinotoone tsamba yakanyorwa nemalawyers about nyaya yedrainage system, up to now hapana zvavatoita.
Imba iyi ndeyani uyezve kanzuro inoti pamusoro peimba iyi?
Muridzi wemba chai hatisi kumuziva. Takataura nakansela venzvimbo iyoyo, vakataura kuti vakatomboedza nepose pavanogona napo kuenda kuna town clerk vachida kuti imba imiswe kuvakwa isati yatombosvika payavi pekupfirirwapo, asi hapana vanhu vaingovatsikirira. Uye zvekare hapana ari kutoziva, hapana ataona muridzi wemba, pari kungoonekwa mabhiridha vari kuvaka chete.
Avo vanga vari mukuru wechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvheya vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Tatadza kubata vakafanira kubata chigaro chameya wekuta rechitungwiza vaKevin Mutimbanyoka, uye mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa pataenda pamhepo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu riri nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vakudzai kadzere vari kumirira nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro marimwe zuro. Vakarohwavo nemapurisa apo vaenda kunomiririra vasungwa ava vachidavo kumhangara nezvekutyorwa kwavakaitwa ruoko nemapurisa. Panhengo dzeCCC dzakasungwa pane murongi wemabasa mubato iri vari mumiriri wemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya, uye mumiriri webudiriro mudare reparamende vaCosta Machingauta, avo vakudza Studio 7 kuti vakakwanisa kutiza. Blessing Zulu weStudio 7 akabata rimwe gweta riri kumirira vasungwa ava vachiona nezvokufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
Vakadzere vakarohwa nemapurisa apo vakanga vari muzera vava kutosvika pabudiriro polisi, apo vakanga vadedzwa kunzi vazomiririra vanhu veCCC vakanga vasungwa. Vakadzere igweta rinombomiririra vanhu rinozivikanwa rine chitupa chebasa, asi vakarohwa nemapurisa. Vakatotyoka roko izvozvo vatoiswa plasta paroko iroro. Pazuva ranhasi vakadzere sanga tiinavo kuHarare Central pakuedza kumiririra nekubatsira ivo vanhu veCCC vatiri kutaura vakasungwa nezuro avo, asi vakadzere vazovingwa, vakatorwa nebudiriro polisi vakaendwa navo vasungwa vachinzi vane mhosva inonzi criminal nuisance.
Chii chazoitika pavasvika kubudiriro kwacho?
Vasvika kubudiriro vazosiyiwa, vakanzi vanozoenda kudare redzimhosva nemusi wechina. Saka vareleaseswa izvozvi vayakwanisa kuenda kumba. Then tikatarisa veCCC 25 vakasungwa nezuro, vanosanganisa mumiririri wemuparamende wekugweru kumukobha vaAmos Chibaya, vachadyiwa nemhosva yeSection 37 yeCriminal Law Codification and Reform Act, iyo inoenderana neinonzi participation in an illegal gathering for the purposes of incite violence.
Vasungwa ava vari kubvuma mhosva here kana kuti vari kuramba?
Vese vari kuramba mhosva, vese vachaenda kudare mangwana. Vari kuti ivo vanga vakaungana semaexecutive committee in a private place vachiita musangano wavo zvinotenderwa pamutemo zvisinei nekukumbira mvumo, uye hapana anga achiita zvekuinsaita violence.
Saka vanoendeswa riini kudare?
Vanotarisirwa kumira pamberi pedare ramagistrate nemuvhuro mangwana.
Gweta vachaona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzevanotengesera mumigwagwa muHarare, Bulawayo nemamwe madhorobha. Zvinonzi vakuru vakuru mubato reZANU-PF nevatsigiri vebato iri vari kutora nzvimbo dzekutengesera vachigovana pachavo, izvo zvava kushatirisa vamwe vatengesi vanoti vagara vachibhadhariswa mari yakawandisa. Vanomirira Maple Rain kukanzuru yeHarare vaDanford Ngadziore vanoti kanzuru iri kuedza zvikuru kuti zvinhu zvigadzikane, vachiti vakayambira vanhu ava vamwe vakatosungwa, vachiti kanzuru icharamba ichiedza kugadzirisa nyaya iyi.
Chokutanga, seCity of Harare tinogavhenwa necity bylaw pamwe chete neurban council act neconstitution yeZimbabwe. So hakuna maactivity anoitwa muno musiti angave eprivate, estate or ani zvake anoda kupa kutengesera or development. Isiti inoplana yaplana yopa pamutemo. Kana ari mamarkets achinge aplanwa, committee yeSMS inoya ndotungamira nechairperson ndinoita maallocation zvakare nekupasa kuti vanhu vanobhadhara muripo wakaita sei either pazuva or kupera kwemwedzi. So vanhu vakasiyana siyana vachishandisa maboka ezvematongero enyika vakainvada land yekanzuru kuHarare South kwaboka uko vakainvada 4th Street murenge muya nofamba nemabhazi nemakombi vachiisa musika matakishop nemakondeina. Izvi hazvisi pamutemo. Zvakare vari kutora mari kuna vanotengesa paland isiri yavo isina kupulanwa. So izvo imhosva yatichamhangara kumapurisa. Zvakare vanhu ivava tiri kuti ngavabve because vasvibisa guta vachiisa madrainage system vachibhuroka nezvinhu zvakasiyana siyana vachisvibisa guta zvakare mumigwagwa.
Ko vaNgadziore ndiani anofanirwa kuona kuti guta rigare rakachena? Haisi kanzuru yenyu here?
Ibasa reCity again kuti anyone anoita littering mustreet imhosva. So mungasvika pa4th Street hapachatarisiki nevanhu ivavo.
Saka sekanzuru chii chiri kuitwa pamusoro penyaya iyi?
So isu tiri kuti isusu sekanzuru takava pawarning vamwe vakatombosungwa, but patiri kuuyako tichava pamhosva dzinenge nhatu. Yekutanga imhosva yeextortion yekubhadharisa vanhu mari paland isiri yavo. Yechipiri ndeyeillegal vending. Yechitatu imhosva yelittering. So takavaudza mhosva dzenhatu idzodzo kuti vagare vaziva. Ibasa reCity of Harare kuplana, kualoketa nekukolekta mari paland yeCity of Harare.
Vanomirira Maple Rain mukanzuru yeHarare vaDanford Ngadziore vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro tabatawo mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai, avo vanoti zviri kuitika kunhengo dzesangano ravo muHarare, Bulawayo nemamwe maguta zvinofanirwa kumiswa.
Ya, so nyaya yemastores ekutengesera inyau yava nenguva yakareba chose ichinetsa. Ndinofunga munotondera kuti isu seboka reviset takagara tichikurudzira and tiri kuramba tichikurudzira malocal authorities pamwe chete nehurumende kuti ngapavakwe mamarkets anoenderana nokuwanda kuri kuita vanhu vari kushanda muinformal sector. Asi hazvo izvo zviri kuitika izvi. Tiri kuona vanhu vachiramba vachivaka zvimikoto, vachivaka zvimamakedzi zvisingakwane vanhu. Ndofunga munotondera mukoma mazuva akauya chirwere checovid takaona mamarkets mamwe achidemolishwa achiputswa nyika yese, takaona zvichiitika zvemuHarare kumasvingo kwaMutare kuvulawayo kwese, hapana guta risina kusara, vanhu vachidemolisha vachiti vakuda kuvaka mamarkets akawanda akanaka, vachiti vatora mukana wemalockdown kuti vavake, asi hapana chiri kuitika. Vanhu vari kungoramba vachitorewa mari, mainformal traders ari kunzi bhadharai mari, mari dzatisi kuona kwadziri kuenda.
Vawadzai, ndezvipi zvamunotarisira kuti deno zvaitwa?
Isu tinenge tichitarisira kuti mari dzinenge dzatorwa idzi ngatidzishandiswa kuvakira mainformal traders pakanaka pekushandira, pakawanda, pane mvura, pane matoilets. Asi tiri kuona mari dziri kutorwa dzichiendeswa mumahomwe mevanhu vanenge vari linked nemapolitical party, vari linked nevakuru vemapolitical party, kana kuti vakuru vamwe vanenge vari muhurumende. Ndiwo uori watiri kuramba, ndo uri kukonzeresa kuti mamarkets asavako.
Saka imi serviced munoti kukanzuru nehurumende nezvenyaya iyi?
Isusu seboka tiri kuti mamarkets ngaatange avakwa vanhu vasati vanzu ibai kundova muri kushandira mastreet.
Vawadzai, kuBulawayo nyaya imwe chete iyi iri kunetsavo zvikuru, sangano renyu rinotii?
Zviri kutaurwa kuBulawayo tiri kuzviramba, nokuti isu seboka toropodzo tsvakurudzo yatakaita ndeyekuti vanhu vari kushandira mastreet nenhau yokuti pakushandira pacho hapasi kukwana kuBulawayo. Vanozviziva vanhu veBulawayo City Council, ende tinoramba tichivakurudzira kuti ngatishandise nzira dzinoenderana nemamiriro akaita upfumi hwedu. Tinoziva kuti vanhu vari kurarama through informal sector, mastreet vendor, mainformal trader. Saka mukauya muchiputsa pavari kushandira, muri kuputsa raramo yavo. Saka tinozviramba urongwa hwokudzingirira vanhu hatienderani nazvo. Saka isu teboka tinoti ngazvimiswe izvozvo.
Mukuru weVisit vaSamuel Wadzai vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tatadza kubata mutauriri weZANU-PF kuti tunzwe divi ravo. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, sangano rakazvimirira rinorwira kodzero dzevanhu reCivil Society Organizations pamwe nemamwe mapato ezvematongerwo enyika vanoti gwaro rakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission Redelimination Report rinoratidza kuti sarudzo dzakatogadziriswa kuti ZANU-PF ikunde musarudzo dzegore rino. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndoda ngotaura pamusoro pevemayuta kuti mayuti ngati manye tinorejista kuvhota, anditorejista kuvhota tibvise vamunangagwavo, mhirizhonga ite shoma. Vamunangagwa vari kushungurudza vanhu muZimbabwe. Dzini zvangu toropito kuno kuKwarilovhu kujoni.
Kwazwai kwazwai makadii? Takuvara nemakudo kunonzi kwachii kumasvingo kwazvoushoko. Tokumbirawo mumbotumirawo vanobatsira vanhu mbukuro kwazvoushe. Takuvara nemakudo, hapana chinobuda nemakudo, dai matibatsirawo. Uyezve nenzara iriko ratidza kuti iriko kwapisa. Tokumbirawo dai mazivisawo vegemu wavo tionera. Hatichagoni kana kupuwa zvipfuwo kana chero mbudzi, chero zviri kudyiwa zvose nemakudo. Ndatenda mutibatsirewo, mutiudzirewo vakuru vauya vazotionera nzvimbo iyoyo. Ndatenda.
Natoti ye pamberi netriposi, pamberi netriposi, ngatibvisei ZANU-PF pachigaro. Tiri suvamwe mazanize vanhu, tiri vamwe vanosapota ZANU-PF. Tine chokukurudzirana kuti ngatichinje hurumende, ngatichinje hurumende. Murimi munozoivhotera hurumende yacho muri pamberi muchingatibvise hurumende. Tikanyatsovhota zvakanaka haubirire. Pane pamwe pekuti unokwanisa kubirira, kapane poita pamwe pausingabiriri. Unotonyara kubirira kana ukajyiwa zvakanyanya. Kwete kuti wakajyiwa nevanhu 5 tobirira, ukati 14 newanhu wedu anhu. Vamwe vedu takutondodza hopu nekuti asi tobirira, tobirira. Unongobirirwa sei wavhota? Unongovhota wakapasi? Nyatsovhota paunoziva kuti apa ndopane raramo yavo.
Kupererwa netariro chichanetsa. Kuzuruwa ravamwe vachifara chichanetsa.
Arume, kwai zvaita dyisa zvava kudyisa. Tarira vanhu pabhodha chacho chakumapurisa kuZimbabwe zvava kutohla nazvo. Urumbenje ndo zilo uri kina atatu wazi Christmas masoja na mapurisa ndaye mundo rindira baboda makare rindira la mwevenyu kudai mautu na matuitu mishu kisana kutupai tipe mare ini ya ndaka nungira ma orange mnu mjoni jisakura makabeji zuba nezuwa risipisa ndo gari kwa nemo na omewe wangu baboda pae kwa siya mari yeyo kami urumbenje ya taza anu kuchengita na wa shandiwa yenu uzalanu kuti ayu wa mawe kisa na masoja kuti mdo lao ndaye uwe papa ndo kumunu lila uwe papa Lisa Lisa zwa kulisa inyika yakagwikwa yakasununguka yei so dziyangini werera chichema kuti ropa ramakara vakafa vakafireko vanhu ava Bill Smith tinaye na nasi munyika iyi vakafireko vanhu ava vanhu chavakafira chiko
ah. Makadiko pa studio apo makadi pa studio 7 ndinini ndiri kwa makoni ndiri kuno kwa risapi ndinoda kuti ndibvunzawo kuna uyo mukuru wemapurisa anoitwa Nyatuma sei kana pisi pamunomutsvaga ZANPF ichirova vanhu ichityora mutemo haabatiki haadairi foni kana kuti anozviita ari bhizi asi paanofungidzira iye kuti PPC yakanganisa anomhanyirira kubata foni achitaura zvinhu zvisina nebasa rese sevavo vanhu vakarohwa kubudiriro vasina mhosva vakaita musangano wemumba kusiri wepanze anomhanyirira kuti vatyora mutemo vazodai hamuzvioni here kuti uyo Nyatuyo anorwara pfungwa uyo po Nyatuyo handione munge dzirimo anotsigira ZANPF uyo akaiswa namunangagwa pachigaro pakapo dai muchitoregedza kutomubvunza paanotarira kubatika pacho mumusiya akadaro haasi mupurisa uyo ndiwe ZANPF
chirongwa ichimanje chamakuseni chimanje apa munoti payapaya vanhu vataure maonero avo ai vamwe vava kungoti bowa everyday vanongova ei mugwati unopenga ei mugwati unopenga ko hamunavo nyaya dzinoita kuti nyika voibudirirewo here moda kuti mugwati aite sei mugwati ari pabasi zvakangofananavo nachamisa avo akangoita zvinhu zvese achitenderana namunangagwa asingaopozi anenge asingachatonzi opposition saka ari pabasa regai aite basa rake nenguva yake zvichapfuurawo zvenguva yake izvozvo mopindavo imwe inini chandovenga nechekuti everyday unenge uchingonzi mugwari wavo dai mugwari wavo aa regai ataure zvinoenderana naye
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tongotarisa zvake zviri munhau dzanhasi gurukota reamerica rezvemari amai Janet Yellen vanoshanyira South Africa neZambia asi vachisiya Zimbabwe vagari vechitungwiza vari kugunun'una pamusoro peimba yavanoti iri kuvakwa munzira uye pamusoro pemasuwage izvo vanoti zviri kukonzera kuti tsvina ipinde mune dzimwe dzimba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi vainesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka hwande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisintebele